Mutauririwe muri yekwa nira wa Simon Rugwe vati mutumbi wa nira urukushika muZimbabwe nasi Maskati. Vati mutumbi uyu wakanonoka kupedza kuongororwa zviripa mutemo chakapa kuti mutambi uyu afechi kana kuti post-mortem.
Ndaka mirira muri yekwa nira. Ndoda kuzivisa hama neshamwari kuti nasi Maskati tichazenge tichitakura mutumbi wa N tichiuendesa kuZimbabwe kumusha. Mushure muunge wagara muno muSouth Africa kwe maviki maviri. Izvi kubuda kwa magwaro eko ongolora kakadzama chikonzere chokushaika kwake en achanovigirwa kuHarare asa takuziva kuti chamuchengetedza zvarini.
Vanyarugwe vati mutumbi usati wasimuka muSouth Africa hama neshamwari dzichapiwa mukana wekuonekana nemutumbi uyu uye pachaitwa munamato muRandbeck mangwanani anhasi wekurangarira mabasa akaitwa nanhira.
Asi nhasi tichaita mutambo kana kuti nhasi tichaita munamato wokumurangarira munzvimbo yeRandbeck muJohannesburg kutinotarisira kuti hama neshamwari dziri muno muSouth Africa dzichauya kuzoparadzana naye. Tinotarisirawo kuti vachange vari pamutambo uyu pamunamato uyu ihama neshamwari pamwe chete nemachechi akasiyana-siyana anoenda neZimbabwe.
Nira akafa musi wa11 kurume zvichitevera kukuvadzwa kwaakaitwa apo akarwiswa nevanhu vakamutorera zvinhu zvake nechisimba. Mutambi uyu akaita mukurumbira muZimbabwe kumakore ekutanga a2000 apo akaita mitambo yainakidza yaiburiswa neStudio 263 achitamba ari Vimbai Jari mudzimai aidiwa zvikuru nemurume ainzi James. Muna 2008 Nira akaenda kuSouth Africa achitsvaga mafuromanyoro. Mushure memakore mashanu ari muSouth Africa, Nira akava mumwe wevatambi mufirimu remuSouth Africa rinonzi The Rapist muna 2013. Akaita zvakare rombo rakanaka kuita mutambi mumutambo unonzi Ndafunga Dande. Gore rakatevera 2014, Nira akavawo mutambi mumutambo une mukurumbira muSouth Africa Zabalaza uyo unoburiswa pa Net nepa nepfenyuro yes SABC. Ari muSouth Africa akaitawo mutambi mumutambo wepaterevhizheni unonzi Mutual Friends. Kunyange hazvo Nira aifarirwa nevanhu vakawanda vanotevera nyaya dzemitambo, mutambi uyu akatosorana nevanhu vakawanda muna 2017 apo akanyorera hurumende yeZimbabwe kuti irambidze mutambi wemuSouth Africa Zodwa Webantu kuenda kuZimbabwe kuti anopinda mumitambo yeHarare International Carnival. Hurumende yakatambira mashoko anhira Zodwa akarambidzwa kupinda muZimbabwe. Nira akashaya ava nemakore makumi matatu nemasere. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.